Vanhu vakawanda muGutare Harare vanoti varikuwana mashoko arikutumirwa panharembozha dzavo achivakurudzira kuti vavhotere mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu gore rino. Mashoko arikutambirwa nevanhu panharembozha dzavo anoti, ndichange ndichikuzivisai paWhatsApp status yangu zviri kuitwa nehurumende kuvaka nyika yedu. Anonzi arikubva kuna vaMnangagwa, asi munyika hamuna hamo kuwirirana panyaya yekutsvaga rutsigiro kwemhando yakadai kunoitwawo muAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musiyano nedzimwe nyika ndewekuti muZimbabwe vanopikisa havapihwe mukana wekuita izvi. Mumwe mugari wemuHarare awana mashoko aya, ndivatichaona masiyambiri avo vati havasi kufara nezvaitika izvi.
Saka ini ndakatarisa nyaya iyi, tinoona kunge nyaya iyi inotyora kodzero yatinoti pachirungu iyo privacy. Nekuti inini hamba, foni hamba yangu inhamba yangu inofanirwa kunge iri nhamba yandinopa munhu wandinofunga kuti uri munhu ndinane kodzero kuti ndimupe nhamba yangu azondifonera kana kuti azonditumira meseji. Saka zvinhu zvisina kunaka, nekuti tinotanga kusangana nemameseji akadaro nekuti yangu yemaelections yangu yemakampeni.
Mashoko aya atsinirwawo nemumwe mugari wemuHarare zvakare vaDarlington Madzonga.
Zvinorwadza kuti vaMnangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu vachinyora nyaya dzavo dzekukambena. Isu sevagari vemuZimbabwe totarisira kuti vaMnangagwa vanofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yemunoitengi, vanofanira kugadzirisa nyaya yenzara yakatarisa kune vana veZimbabwe. Kushaikwa kwemabasa kwevana veZimbabwe hatigoni kubatwa kumeso panguva ino,
asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiverekera havo kubato rezano PF vagadzira Chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika.
Kuvanhu zvavanowana mameseji abva kuna NACAP kuna mafuneral ala kampani dzesopoti vanenge vazowana kuti aii, saka manje chii chiitwaiki papa kachiitwa vana okei vanotumira vanhu mameseji izvi tinongokarwa mameseji asvika hee kana uchida funeral kavha hee chiichii unenge waita zii unengeaai.
Mukuru mubazi rezvekubuditswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC vachengetai Guta vanoti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo.
Tiri kusangana nazvo iye nepachi zvangu ndakatosanganawo nemeseji yakadaro kamba mufoni mangu ine chikumbiro chekuti tisangane navaMnangagwa, ende ndakatoonawo vamwewo vazhinji vachingotaura nhaurwa imwe chete iyo. Zviri pachena kuti pane maitirwo azviri kuita anenge achibatanidzira kana kwaare kunonga kune mazita evanhu vose.
Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya.
Ndakanzwa kuti quite a number of people received those messages. Hapasati pane hapana consent itori mhosva isingadomboiti, ende kuti vakawana kupi manhamba evanhu vanga vachino vasina kubvumirana kuona munhu kukanda mameseji. Tiri Mnangagwa chakati zvodai chikadai hazvisii zvinhu zvakanaka izvozvo, ende hapana unobvumizwangopa munhu phone number without permission yake muri tofoni.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati zviri kuitwa kuchora mutemo weData Protection Act Chapter 11.22 unoti hazvitenderwi kushandisa nhamba dzemunhu nezvimwe kutumira mashoko akadai pasina kutenderanwa. Asi vamwe vanoti mutemo hauna kunyatsojeka zvikuru kana pachitariswa nyaya dzekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo vanhu vachizvishambadza. Aka akasike kutanga zvinhu zvakadai zvichiitika sezvo bato rezano PF rakambozviita zvakare pamberi pesarudzo dza2018. Vamwe vakapomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekupa bato iri nhamba dzenharembozha dzavo. Asi sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vakaramba kuti vainge vapa ZANU PF nhamba idzi. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.